manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 11 2020 makateerera ku Studio 7 nefenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Wandu vevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu. Masangano evashandi opesana zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo vakataura vari mudare repolitiblu yeZANU-PF nezuro. ZANU-PF yoyambira vanhu kuti vazvibate uye vasiyane nenzira yekuda kuratidzira munguva ino yeCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu vevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevatanhatu nezuro. Vanomwe vari vanhu vakabva kuSouth Africa. Mumwe chete akabva kuBotswana uye vasere vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 320. Tichiri panyaya yechirwere cheCOVID-19. Madzimai emudunhu reMashonaland West anoti haasi kufara kuti hapana mari yati yabviswa nehurumende kuitira kuti iyamure vanhu munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pachena pamusangano wakaitwa negurukota rezvemadzimai nemabhizimisi madiki amai Stembiso Nyoni uyo wakaitirwa muchinoi. Madzimai mazhinji akapinda mumusangano uyu aive eZANU-PF. Amai Nyoni vakamanikidzwa kuti vataure chokwadi pamusoro pemari idzi nemubati wehomwe muZANU-PF mudunhu reMashonaland West amai Mata Munondo vakati hapana munhu ati apiwa mari idzi kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti pane mari dzaiswa parutivi dzekubatsira vemabhizimisi pamwe nevanotengesa zvinhu zvavo.
Saka tiripa problem nyee mari idzodzo honorable minister yainzi iri kubva kuministry kwenyu tanga tichikumbirawo kuti vamwe varipo pano vanozonotaura kudzimba kuti mari zita aya makanzi nyorai nyorai mumawadzi sesu vatungamiriri seni provincial councillor seni number 4 province yemashwetsi ndini treasurer ndinenge ndine mari zvongonzaiwa ndo mari idzodzidzi saka tanga tichikumbirawo minister kuti mujekesere vanhu kuti ko mari idzidzi dzichauya here kana kuti toudza vanhu kuti mari idzodzodzo hakuna.
Nhengo yeZANU-PF amai Hilda Gweshe vakaudza amai Nyoni kuti sezvo vasisiri kushanda vave kufa nenzara uye vave kutorerwa midziyo yavo nekutadza kubhadhara zvikwereti sezvo vasina mari.
Plus pane vamwe vedu isusu pane makambanizi anga ari pano pamari aya pane microapp vanhu vanga vakwereta mari kuti munhu atange kuti anonohoda something. Anenge akakweretawo mari. Right now kuti ini sezvo COVID yatanga ndipo mari inobhadhara pamwedzi pamwedzi. Mari iyo handisisina kwandinoiwana. Right now ndakutsidzirwa kutorwa mudziyo mudzimba. Notorwa kunzwika kutora firiji ndiyandakabatisa. Ndandakabatisa kuti ingava wardrobe, ingava stove. Right now vakudai kuzotora zvinhu zvinoti hatina chi mari yekuvapa.
Amai Nyoni vakabvuma kuti mari haisati yave kupiwa vanhu vakati iyi inyaya ichiri kugadziriswa nebazi rezvemari. Amai Nyoni vakatiwo vari kutora zvinhu zvevanhu vanofanirwa kuteerera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vataurirane sezvo vanhu vakawanda vasiri kushanda.
And I hope that those people that are already bothering you, they can wait, because the president also said people should not lose each other.
Vanhu vari kukushungurudzai kuti mubhadhare zvikwereti vanofanirwa kumbomira, sezvo mutungamiriri wenyika akati vanhu vataurirane nekuda kwekuti vanhu havasi kushanda munguva ino yekuvharwa kwenyika.
Vamunangagwa vakazivisa muna Chivabvu kuti hurumende yavo yainge yaisa parutivi mari inoita mabhiriyoni 10 nemasere emadhora kuitira kuti ibatsire mabhizimisi pamwe nevanozviitira mabasa, sezvo mabasa avo ari kuvhiringwa necovid-19. Zvichitevera chiziviso ichi, madzimai emudunhu rematonand west anosvika zviuru zvinomwe akanyoresa kuti ayamurwe nemari iyi, asi kusvika pari zvino hapana munhu mumwe chete ati awana mari iyi. Musangano uyu waive wekuongorora kuti madzimai vanotengesa pamwe nevemakambani madiki vari kuyamurwa here nehurumende munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Masangano anomirira vashandi anoti haasi kufara nemashoko emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ayo vakataura nezuro vari mudare repolitibru yebato ravo. Vamnangagwa vakayambira masangano evashandi, machechi nemasangano akazvimirira kuti anangane nemabasa avo ari pamutemo, kwete kupindira mune zvematongerwo enyika. Studio 7 yanakwanisa kubata sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kuti tinzwe parimire. Asi tabata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObeti Masaraure kuti tinzwe pamire masangano evashandi.
Pamwe vamunangagwa vanogona kukangamwa kuti chinonzi matongerwo enyika chii. Isu atitarisa nyaya yematongerwo enyika, totarisa kuti kana paine pfuma yaunganidzwa yenyika, ipo homwe nomwe awane chimedu chake akwanise kuzvidyira, akwanise kuzogutawo. Takaisara tiri vashandi, totarisira kuti pane kaungana pfuma yenyika national kits, zvingave mari dzabva kumadiamonds, zvingave mari dzabva kuvarimi vezvobhako, zvingave mari dzabva kuindastry dzaunganwazi ahomwe yenyika, tinotori nekodzero yekuona kuti homwe iyi yapakurwa sei, nekuti muhomwe imomo ndo munobva masalari dzedu, ndo munobva raramo yevana vedu kuti vaende kuzvipatara, kuti vaende kuzvikoro, kuti vawane chekupfeka, kuti vawane pekugara. Saka hatingaregi kutaura kuti nyaya yekuti muhomwe yedu pamwe yenyika yabiwa yavandudzwa yatingati corruption, nekuti kana pakabiwa mari zvonzi varayiridzi pamuvashandi nyararai, hamunene zvekubiwa kwemari. Asi tichiziva kuti imomo homwe yaborwa, dura raborwa here, ndobva tatifanira kuti tizonokurawo tiwane kudya. Hatinyarari pakadaro. Isu politics hatisingangoite chete ndedzemapato anotipartisan, asi politics dzekupakurwa kweupfumi hwenyika izvo ticharamba tichidziita, nekuti ndidzinoita kuti isu tiraramewo, titoriwo nesimba rekuti tikwanise kuita hodhi vatungamiriri vedu to account.
Vamasaraure vamunangagwa vari kuti izvo imi muri kumira nerekuti muri kumiririra vashandi, asi muchokwadi muchishanda nemapato ezvematongerwo enyika mine chinangwa chekuda kuvhiringa zviri kuitika muZimbabwe.
Hai, tinomiririra vashandi zvakanyanya. Asi kana dzimwe ndidzenguva nhuna dzevashandi dzikange dzavarwadza ivo vachidzinzwa, vanoona sekunge taakuita zvematongerwo enyika, matongerwo anyika avanotaura iwayo. Handisingazivi izvozvo kuti mapato anopikisa. Munhu ane chikwereti chako haakupe mutemo wekuti chikwereti chinobvunzwa sei. Vamunangagwa vane chikwereti chevashandi chekurega kuvabhadhara masalari avo, vakavabira masalaries avo vachishandisa vamuturi mune kubva muna 2018 pavakachinja vachinyeba kuti US dollar nemabhondi tichinjomudza makupuvana mabhondi enyani same value yesalari yavo. Chikwereti chavakatibira taane makore.
Vamunangagwa vakatiwo masangano evashandi akaita serenyu pamwe nevemachechi akaramba achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika, hurumende inogona kuabhana. Munotambira sei mashoko iwaya?
Vamwe vakatotura mashoko iwayo vanga vasina kuverenga bumbiro remutemo. Matrade union haana kwaanorejistiwa. Matrade unions anorecognisiwa naemployer wavo, asi haarejistiwe. Mukaenda mugwaro redu reconstitution pasection 65, munhu wega wega anonzi mushandi ane kodzero yekutovamba. Vanototanga nekuvamba. Une kodzero yekudovamba kana union yako, une kodzero yekujoina imwe iriko, une kodzero yeyo hapana angaibe, ende kodzero iyoyo hapana angaibvise kwaura angave mutungamiriri wenyika kana ane zvake. Ikodzero yauinayo semushandi nekuti zvinozikanwa kuti une kodzero dzako dzingazvangabirwe naemployer kana ukarega kumira mira zvine.
Avo vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, tabata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi reZANU PF panyaya iyi.
Havanei nokufara kana kusafara nemashoko anotaurwa navamunangagwa because chavakangoudziwa nomutungamiriri wenyika. Mashoko ari pajekerere ekuti ngavaite basa rokumirira zvino zvevashandi. Vashandi vane nhunha dzavo dzakawanda dzinofanira kumirirwa neZCTU nana ZFTU, asi havasi kukwanisa kuita basa iroro iro vanomhanyira kuti hanashumba dzisiri dzavo. Muchikaranga tine chikaranga chokuti tanhai dzamunosvikira dzokudadamira munorumwana mako. Uno takaona vamutasa mutungamiriri weZCTU achiita iye vatete kana kuti achizviita vatete pakati pachamisa nakupe namudzuri namangoma nani nekupatsanurana kwavari kuita naizvozvo. Bvunzo waingobvunzwa navamunangagwa ndewokuti pavanoita zvose izvi kusanganisira nokuita misangano yokuputa nokuita maviolent demonstrations vanenge vapedza here zvido zvavashandi, vanenge vapedza here kumirira vashandi.
Masangano yatataura nawo vamugwadi ari kuti iwo chaari kuita iwo chete kurwira kodzero dzemushandi kuitira kuti izvo ange achipuhwa muhoro wake wakanaka, kwete kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Nyaya yamunofanira kuziva ndeyokuti kubva musi watanga kuenda vashandi vomuzvipatara manesi pastrike, hurumende yakati iyo zvaonekwa kuti zviri nani kuti tibatsire vana ava nokuti ndovanonzi mafrontline workers vari kutora risk kana kuti danger yakawanda mukurapa nokubatsira vanhu vecovid-19. Hurumende ikati iyo takuwedzera salary yavanga vachiwana ne50% pamusoro paizvozvo tichavapa allowance ye$75 allowance on top of what they are getting. All that combined zvinoita kuti vawane mari iri pamusoro pepoverty bottom line. Zvichiratidza kuti mushandi abatsirwa, hurumende yatora decision yekuti aiwa ngatipe mushandi priori ivo vana ZCTU nevasangano yakazvimirira oga, instead yekuti vachikomplimenta hurumende kuti ha izvaonekwa izvi zvaitwa zvitazviona, totangira papi tichikumbiravo kuti tirambe tichikurukura tichienda mberi kuti zvimwe zvinoda kuwedzerwa kana kuti zvinoda kutariswa zvitariswa. Ivo havaite izvozvo, vanowanika vachikurudzira vanhu kuti pindai mastriti munopwanya munouraya mabhizimisi, murove vanhu, mupwanye motikari dzehurumende, mupwanye motikari dzemapurisa, mukonzerese mhirizhonga. Kana tazodaro mapurisa akazotora danho ravo randinoziva kuti for sure kana vakaramba vachiendera nedanho rokuita mhirizhonga vacharichatorwa danho iroro, vanga vachakandaniswa sezvinoreva mutemo. Ivo vozomhanya vachiti ah kodzero dzevanhu dzatorwa kuno, vomhanya kuna naAmerica, vomhanya kuna naBritain.
Taura nemasangano evashandi vehurumende ati iwo haasi kufara neuori huri kuitika muhurumende, nokudaro ndosaka ari kunyunyuta achitaura zvido zvavo kuti zvigadziswe nehurumende, asi haafare kunzwa mutungamiriri wenyika ako vati vari kuita zvematongerwo enyika.
Hakuna munhu anombofarira corruption, hakuna munhu anombofarira zvouori. Dei kuri kunzi pane kune vanhu vanotsutsumwa kana kuti dei kwakuri kunzi kurwisa uori kwakashata, ingadai vamunangagwa vachinzi vakashata. President veZANU PF vanova president vehurumende renyika yeZimbabwe is on the forefront fighting corruption, ndo vari pamberi isu tichitevera. Dei vari kusaka kuti dzimwe nhengo dzinobva mubato redu munomu dzaa dzisingasungwi nenhau dzecorruption dzimwe dzakaparwa munguva yana President Mugabe dzichisungwa pari zvino tisingatarisi nokuti munhu unobva kumatongerwo enyika ebato ripi kana kuti unobva kukereke ipi kana kuti unobva kun'anga ipi, hatisi kutarisa izvozvo.
Avo vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weBotswana vaMokoetsi Masisi vanoti hurumende yavo haifi yakabvumidza kushungurudzwa kwezvizvarwa zvekunzwe kwenyika nezvizvarwa zveBotswana sezviri kuitika kuSouth Africa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaMasisi avo vari kutarisirwa kupiwa usachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa uye matongerwo enyika dziri kumaodzanyemba kwaAfrica reSADC Organ on Politics, Defence and Security Cooperation mwedzi unouya, vakati nyika yavo ichadzivirira vanhu vanobva kune dzimwe nyika kune avo vari kuda kudyara dzinde reruvengo muBotswana.
Kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika avo vari kuita zvemabhizinesi vachigara muno, hurumende yeBotswana ichaedza nepainokwanisa kuvachengetedza nekuvadzivirira kune avo vari kuda kudyara dzinde reruvengo munyika ino.
Vakashora zvikuru kushandisa mashoko ekunyomba kana kutuka vanobva kune dzimwe nyika. Kuri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveBotswana zvichishandisa madande mutande, vakati kuita kwakadai tsika yakaipa zvikuru.
Kushandisa mashoko ekunyomba kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika avo vari kugara muBotswana haisi tsika yedu. Ndokumbira kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muno nekuda kwekuti vari kushanda kana kubhakacha vapiwe kodzero yavo, nokuti vari kuita basa guru mukuvandudza upfumi hwenyika ino.
Vanhu vakawanda vane mabhizinesi muBotswana vanobva kunyika dzakafanana neZimbabwe, India, Pakistan nedzimwewo nyika, izvo zvisiri kufarirwa nevamwe vagari vemunyika iyi. Zvizvarwa zveZimbabwe, izvo zvinoti zvinomboshungurudzwa nemashoko anotaurwa nezvizvarwa zveBotswana, zvinoti zvagamuchira nemufaro mashoko avaMasisi. VaBlessing Mafa, avo vanoita basa rekugadzira magetsi mudhorobha reFrancistown, vanoti mashoko avaMasisi anoratidza utungamiri hune udzamu.
Munhu anenge aona chimiro chezvinhu zviri kuitika, nemhaka yekuti nyika hainganzi nyika iri yega. Kunzi inzi Botswana inofanira kunge iri nyika inenge ine support yemamwe marudzi. Saka ukadzemara waita rusarura, zvobva zvazoita izvo kuti vamwe vanenge vachikubatsira sezvaakuitika kuSouth Africa, yekuti muri kutibata zvisina kunaka. Saka kuna track richauya. Saka inenge iri muvhi yekuzama kuda kugadziridza kuamenda kana kusimbisa zvinhu zvakanga zviripo.
Nyanzvi munyadzi tsika nemagariro vaThomas Berejena vaudza Studio 7 kuti mashoko avaMasisi anoda kuzadziswa nekudzika mitemo uye kutanga matare anotonga nyaya dzekunyomba kana kuti quality courts, nekuti muromo hauzarirwi nerwizi.
Zvekutaura nemuromo zviri izi, kasi kana uine shungu nerudo rekuti uda kuita zvinhu izvozvo, unotanga wazvidrafta pasi. Inofanana nebusiness plan, inongoita akadaro. Haungongotauri chete chete chete, nekuti vanhu naivo vada kuti vaite se vaprotect, ende kuvaprotecta kukura kwenyika, kubatana kwevanhu.
Mukutanga kwesvondo rino, mutungamiriri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vakashora zvikuru zvizvarwa zveSouth Africa zvaishungurudza zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kushanda muSouth Africa sevatyairi vemagonyeti. Magonyeti aichairwa nevekune dzimwe nyika akapiswa muCape Town nekuKwaZulu-Natal mumhirizhonga yemarudzi iri kuitika muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndimi Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu verudzi rwechisufi zvakaungana nezuro parufu rwemumwe mukuru mukuru wechitendero Sheikh Mohammed al-Kazanazi kumaudza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweIraq. Parufu apa paivo nevanhu vanodarika mazana mashanu verudzi rwemakedish emuIran. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita iye mabasa ekubatsira vana vechikoro vari kuVictoria Falls pane mumwe musha vachiedza kuvadzidzisa panguva iyo zvikoro zvakavharwa pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Rikai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kuita panguva ino yeCOVID-19 lockdown.
Zita rangu ndinonzi Lydia, uyezve tiri kuita basa rekudzidzisa vana kuno kuMonde Village nenguva ino yelockdown. Sezvo zvikoro zvakavharwa, tiri kugadzira mastudy packs vachienda nawo kumba vachinonyora sezvo vasingakwanise kuti vawane zve-e-learning.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga chirongwa ichi?
Chakaita kuti titange chirongwa ichi, takaona kuti vana vekuno kumaruva vasarira muzvifundo zvavo. vamwe vari kunyora maexamination mukore rino. Vamwe vachaguma vafunga kusiya chikoro zvachose uyezve vazhinji vari kugara nana kuko.
Muri kuita chirongwa ichi muinani uyezve muri kushanda nevana vangani pari zvino?
Pari zvino tiri kushanda tiri vatatu, ini nevana vangu vaviri. Mukomana mukuru ari kutarisira kuzoenda kuuniversity nemusikana ari lower 6. Vana tiri kushanda ne 19 nokuti mastudy pack tonyora nemaoko. Ndiro nani ratiri kukwanisa zvaizvezvi.
Zvii zvamuri kudisa, zvii zvikwanisiro zvamuri kutsvaga zvamungada zvekushandisa pazvirongwa zvenyu zvamuri kuita?
Zvekushandisa zvatingade kunyanya e-stationery. Laptop ingatibatsire chaizvo pasyllabus. Community yakatipa pekushandira, tingafare kubatsirwa kuvaka class. Kuri chero zvavhurwa zvikoro, vana vabatsirikane ne-study center ne-library.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokubatai papi?
Vanenge vachida kutibatsira ndinobatika pa 263-774-749901.
Regai timbonzwa kubva kune vamwe vana vechidiki vari pachikoro ichi vanotaura ivo nechirungu sezvo vasingadzidze rurimi rwechishona kunzvimbo iyoyi. Totanga nemusikana ari mugrade 7. Regai tinzwe kuti ari kuti chii. Apo tiri kunzwa Rumbidzai ari kuti ari mugrade 7 uye gore rino achange achinyora iye bvunzo dzegrade 7. Tiri kunzwa apo kubva kuna Tabitha ari kuti iye ari mugrade 4 uyezve nekuti havasi kuenda kuchikoro nedambudziko reCOVID-19 ari kudzidzira iye samu pachikoro ichi. Apo tanzwa kubva kune Shelter ari kuti iye anodzidza maths, ndevele nechirungu. Tiri kunzwa mukomana wechidiki ari kuti ari mugrade 4 anofarira zvakare samu. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Lydia Zulu vekumonde village kuVictoria Falls, avo vari kuita basa rekubatsira vana vechikoro vemunharaunda yavo, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavati panhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vebato reMDCT Senator Morgan Komichi kuti tinzwisise kuti sei nasi uno vave kuti MDC Alliance harisi bato asi ivo vanga vachishanda neboka iro reMDC Alliance kubva muna 2018 musarudzo kusvika pazobuda mutongo weSupreme Court uyu. Senator Komichi, vakawanda vangada kuzwa kuti chii chakatora nzvimbo chakasvitsa kuti musiye MDC Alliance yamava muchishanda nayo nguva yose muchienda kuMDCT iri kutungamirwa yezvino namuzvare Tokozani Kupe vakafanobata chigaro?
Ndinotenda zvikuru nemubvunzo wavabvunza chikomana nokuti vanhu vakawanda vari kuvhiringidzika nenyaya iyoyo. Asi chisingaziva ndechekuti inini saSenator Komichi, National Chairperson weMDCT, handirangobvira ndasiya MDCT. MDC Alliance yataifamba nayo yanga iri election pact. Tasingafambi neparty inonzi MDC Alliance. Hatinambobvira taforma party inonzi MDC Alliance. Hatinambobvira tasiya MDT. MDC Alliance izatakawirirana kuti tinoshandisa pamaelections and afterwards. Tasingafani zvakare kurishandisa nokuti izita ranga riri re-election corporation yanga itiwa pamapato anosvika 7. So inini handina kubvira ndasiya. Vanhu vasiya bato redu ndivana Nelson Chamisa nevamwe vake. Ndo vasiya vaenda kundoforma chinhu chinonzi MDC Alliance. Isu takasara tiri pamuzinda weMDC paHarvest House nanhasi tiripo. tisu takasara zvakare tine ma members of parliament arimo muparliament iko zvino tisine the right to recall. Tizvakare takasara tichiwana mari finance act protect tirikiwana mari yacho because tiri mu MDC main party. Komichi munhu ari consistent ne struggle ye MDC. Komichi munhu ari loyal to the struggle yevanhu.
Vakomichi ndimi makamuri election agent vavachamisa musarudzo dza 2018 makakwikwidza zvakare kuti muwane chigaro kuCongress yebato reMDC Alliance yakaitwa kuGweru. Makanga musingazive here nguva yose iyoyo kuti MDC Alliance arisibato?
Thank you so much for the second question. In actual fact, poste pataifamba ipapo kubva pa 2018 tizosvika kuGweru Congress yanga iri MDC ndoyeni yataitevera ndoyataiurana tose tichiziva izvozvo. Hapana kubvira paitwa chibvumirano kana kutogara pasi kuti akuchinja zita rokunzi MDC tichienda kuMDC Alliance. Saka isusu tatisina bvira tarasika uwe clear takazoshamiswa takuona vanhu vakuti MDC Alliance ibato. MDC Alliance yanga iri trade name, yanga iri tag re-election. But madocuments edu ose kubva kuconstitution bato ranga tingonzi MDC headquartered at Fort Nelson Mandela. And it was very clear kuti ma MP atinawo ese anga akaiswa ne MDCT, amakaiswa ne PDP, amakaiswa ne MDC Green. Panga pasina kana confusion. Takaita anniversary celebration muna September 2019. Munhu ese akaenda izo 20th anniversary. Atina kuziko second anniversary kuri kuti that was MDC Alliance. So munhu ese ari clear. Vanhu chete vada kungova ne clarity kuudzwa kuti manga muchinyeperwa. Vakomana vasingatora chokwadi.
Vakawanda vari kuona kunga imi vakomishini vamwe wenyu muri kushandiswa nezanupf kuparadza MDC Alliance kana kuti kuparadza opposition muZimbabwe. Munoti
nechokwadi vanhu vakawanda vanofunga kuti ndokuparadza kweopposition politics inizimbabwe. Opposition politics yakuvakika kuti patinosvika 2023 elections tinge taana ma true democrats, taane true opposition political party. Tinotenda Mwari kuti this incident yakaitika pachine 3 years to go to an election. Deno vanhu vakamira takazozviita 1 year before elections. Mafiers ana vanhu iwo aita come true. But iko zvino kwete vanhu vanozochinja. Musaneswa nemumvuri unazotiko uripowe vakomana vealliance. With time mvuri unochinja size ne shape. With the time zvinhu zvinochinja. The MDC leadership that is there has got a clear vision of where we want to take the party.
Muri kutarisirawo here kukwikwidza kuti muwane chigaro paiyo extraordinary congress ichaitwa ne MDCT.
Zvichaitika pa congress zvinobva kuvanhu kuti ndichakwikwidza here ndinogona kuda ndeta ambition. Asi vanhu vachiti General Tsawa Mukwani baba Abraham hazvisi zvenyu. So haufani kumanikidza. But kana vanhu vakanditi baba Komichi muye mutitungamira nguva yenyu yakwana. Nguva yaMwari yatatakamirira yakwana. Whom am I to refuse? This is a democratic party. We want to practice democracy. So really hapana chinotyisa nokuti kana Mwari vachida kuti uite basa ravo vanopinda mweya vanhu veZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vokusarudza. Hatidi chitsotsi, hatidi kuriga election, hatidi umbavha nokuti ndokwatiri kutiza. Takaona utsotsi hwakaitika makore maviri apfuura vanhu vakagumbuka vanhu vakarwadziwa. And isusu as a new leadership must commit ourselves that we shall practice true democracy.
Manga makateerera kuna sachigaro webato reMDCT Senator Morgan Komichi muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Masangano evashandi opesana zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo vakataura vari mudare repolitiblo yeZANPF nezuro. Bato reZANPF royambira vanhu kuti vazvibate uye vasiyane nenzira yekuda kuratidzira munguva ino yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Oto, ndiri mu Washington DC. Ichiti murare zvakanaka vateereri.